Naudza Nasi Muvuro, July 7, 2019. Mapurisa Nasi Ambosunga Vatungamiri Vesangano Revarairidzi Re-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUS vange vachiratidzira paAfrica Unity Square muHarare vachiti havasi kufara nemari dzavo dzemihoro apo zvikoro zvovhurwa mangwana. Makurukota ehurumende anosanganisira gurukota rezvemari revashandi uye makurukota edzidzo voita musangano nevamwe vakuru vemasangano evarairidzi kuedza kugadzirisa zvichemo zvavo zvinosanganisa nyaya yemihoro yevashandi. Vabereki vochema-chema nekudhura zvakanyanya kwemabhuku nemayunifomu apo zvikoro zvichivhurwa mangwana. Zvinhu hazvina kugadzikana kuGabon uko mauto anonzi amboedza kuda kupidigura mutungamiri wenyika iyi vaAli Bongo avo vari kurwara nechirwere chekuoma mutezo. Mauto aya anonzi anga achitevedzera zvakaitwa muZimbabwe pakapidigurwa hurumende yevaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Dynamos yotenga vamwe vatambi kuedza kusimbisa chikwata ichi chakatatarika zvakanyanya mwaka wapera. Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM, tiri kutarisa mamiriro akaita zvinhu munyika. Vashandi vakawanda vachiti vave kuda kutambiriswa nemadhora ekuAmerica sezvo mari dzemaRTGS dziri kuramba dzichishaya simba. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7, tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 7270 ne9885 shortwave.